Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo, chikunguru 29, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I said I ZANU PF, I can't vote for ZANU PF. I can't vote for those who have called.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti pane vari kukwikwidza musarudzo vanoona sekuti vachamisa ndivo vane rutsigiro rwevakawanda, vachiti havasi kuzovhotera bato reZANU-PF nekuti riri kuvashungurudza.
Mukuru ngaanozorora timuperemekedzo agere, akada kupinda mufrei iripoi tinozomudza zvaasingadi kunzwa zvaakatadzira vanhu.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vamugabe vakwegura uye havaone vhoti yavo yakanyanya kukosha.
Titakatanga nemugabe matikomandira, tikaikambena, tikairwira, tikaisira, tikasungirwa nyaya yamugabe matikomandira. Masoja akazototijoina vakanonoka kuona vana munangagwa.
Sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vanoti havaone paine chakaipa kana vamugabe vakatsigira vaChamisa. Vanhu votarisirwa kutanga kunovhota mangwana mangwanani, Zeki chiti yagadzirira zvose zvinodiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vazivisa vatori venhau kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodio muHarare kuti havasi kuzovhotera bato ravaitungamira reZANU-PF, vachiti riri kuvashungurudza. Vati pane vari kukwikwidza vari kuona sekuti mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa ndiwo vane mukana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau kumba kwavo kuBorodio muHarare kunozivikanwa nekuti Blue Roof vamugabe vati havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutungamira ZANU-PF pari zvino. Vati vamunangagwa nevamwe vakuru vakuru vari kuvashungurudza vakati havazofe vakavhotera vanhu vakadai. Pavabvunzwa nevatori venhau kuti vachavhotera ani musarudzo dzamangwana, vamugabe vati vachamisa ndivo vari kutsigirwa nevanhu vakawanda kudarika vamwe vanhu vese vari kukwikwidza musarudzo idzi.
I said I ZANU-PF, I can't vote for ZANU-PF. I can't vote for those who have caused me to be in this condition. I have also said my Mjuru and my coupe don't offer very much. So there is Chamisa left.
Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kana mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe pavamire. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vaChamisa kunyange hazvo vaigarotaura pavaitsvaga rutsigiro kune veruzhinji kuti vachazenge vasingakete kuti vachavhoterwa nani, vachiti kana vhoti yavamugabe navamunangagwa vanoida. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati mashoko avamunangagwa aya anoratidza mafungiro ane veruzhinji munyika, vachiti hapana chakaipa kuti vamugabe vavhotere vaChamisa pasarudzo.
Zvinotiratidza izvo kuti kubva muna November ZANU-PF semazira atinoita haisina kubatana wamusangano une vanhu vane nhunha dzakawanda nekusawirirana kurimo kwatinoona muzanu pf asi izvo zvakare tinoona chiri chitiko chaitika chiri kutadza kuti vamugabe vari kuda kuti vatsigiri vavo vari kumativimativi mana enyika ngavachiregera kusapota vamunangagwa zviri kungonge zvinhu zvatiri kuona kuti zviri kubva pane zvakaitika muna November 2017 kuti hapana kunge paine kuwirirana pakabva vamugabe muzanu pf zvakare hapana kuwirirana kuripo pana vamugabe navaemarson munangagwa takatarisana nesadzo dziri kuenda muna 2018 izvi zvinopa zvikuru musangano wemdc alliance mukana hunge ichikunda musarudzo dzatiri kutarisira mangwana muno muzimbabwe
pavabvunzwa nyaya yekunzi ndivo vaipa vachamisa mari yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzamangwana vamugabe vati mashoko aya hasi echokwadi vachiti havasati vambosangana navachamisa vachiti mutungamiri wemdc wavakapedzisira kusangana naye ndimushakabvuva Morgan Tsvangirai vaenderera mberi vachiti hurumende yavo yakanga isingabirire sarudzo vakati pavakangokundwa chete ndemuna 2008 pakahwina vatsvangirai pasarudzo yekutanga yemutungamiriri wenyika asi vasina kuwana mavhoti aikodzera kuti vavatorere matomu vamugabe vakurudzira anenge akunda musarudzo dzemangwana kuti aone kuti panyorwa bumbiro idzva remitemo rinokoshesa zvido zveveruzhinji vatiwo vari kushushikana nekupambwa kwavaitaidzamara kunyange hazvo vachiti vakanga vasingavazive vadzamara vakapambwa vachigerwa kuGlenview muno muHarare muna 2016 uye vaizivikanwa zvikuru nenyaya yekuratidzira kwavaiita vachida kuti vamugabe vasiye basa vachivapomera mhosva yekuondonga upfumi hwenyika pamwe nekutyora kodzero dzevanhu kubva pakapambwa vadzamara hapana anoziva kuti varipi kusvika pari zvino vamugabe vakasiya basa muna mbudzi wegore rapera mushure mekupindira kwakaita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika kunyange hazvo vamugabe vachiramba vakatsika madziro vachiti vakabviswa pachigaro zvisiri pamutemo matare akatura mutongo wekuti kubviswa kwavakaitwa pachigaro kuri pamutemo sezvo ivo mbune vakazonyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti vainge vosiya basa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
zvichakadaro munyori wezvemutemo muzanu pf vari nhengo yepolisi biro vamunyaradzi po mangwana vanoti vamugabe vave kungotaura semunhu mukuru
vakweguru vayanga vanozorora kana vachida kuvhotera chamisa zviri kwavari hazvina zvatinotora kuzanu pf after all vane vhoti imwe chete vamunangagwa vachavhoterwa noruzhinji rwezimbabwe hatigoni kukompeya rugare rwavamunyika panguva yavamugabe nepanguva yavamunangagwa zviri pachena kuti rugare rwauya rwaunzwa navamunangagwa
asika ivo vamunangagwa pane imwe nguva vanenge vaiita sekuti vaida kuti vatsigirwe navamugabe vachiti vaida kutaura navo vamugabe vakaramba
kwete vamunangagwa vanopa ruremekedzo kumunhu akatanga kuita mutungamiriri wenyika yedu vagara vakarerwa patsika yechivanhu inokudza vakuru inokudza vakweguru asi tinozviziva kuti kana makore awanda pfungwa dzomborasika saka hatingasweri tichitaura nezvavamugabe havanei nechokuita nesarudzo iripo havapo paballot box for the first time in the history of our democratic processes saka toti mukuru ngaanozorora timuperuremekedzo agere akada kupinda mufurei iripo iyi tinozomuudza zvaasingadi kunzwa zvaakatadzira vanhu
ndezvipi izvi
zvakawandisa kuiko kungorambirira uri pamasimba iwo makore aenda uchizoona kuti wakura kusagona kuziva kuti nguva yakwana chitadzo chikuru ichocho
vamugabewo vari kutiwo ivo vamunangagwa vatadza kuunza utongo hwejekerere vachiti vanhu vari kudzvinyirirwa munyika omo vachitoti nguva yavo zvanga zviri nani
vanhu vari kuenjoya mafreedoms avasati vamboawana panguva vamugabe vari kutonga vanhu vari kuziva kuti vakasunungurwa navamunangagwa
munyori wezvemutemo muzanu pf vari nhengo yepolisi biro vamunyaradzi po mangwana vari parunare kwachivi tabatawo sachigaro wemdct inotungamirwa navanelson chamisa vamorgan komichi kuti tinzwewo divi ravo
vamugabe munhu wezimbabwe aimbovawo purezidendi wenyika
So is an eminent person munyika. Vangoita zvinongoitwa nevanhu vari eminent munyika, vari munyika nema issues anenge ari eminent as well. Nezuro takawana endorsement kubva kuZCTU. Inova one of the biggest organizations in Zimbabwe yevashandi. Kana zvakare ma endorsement kubva kuna vadhavengwa vezapo president. Nevamwe vakasiyana siyana vamaorganizations vanga varipo nezuro parhandi pedu. Saka zvino zvinongoitika kana tarisa kumakundano emaelections. Former President Mugabe vanga vari president wenyika ino vakabva gore rapera vachibviswa nevanhu nepart of ZANU-PF. So havasiri president vangova munhu vanga ordinary person. So vane right rokuchuza pati yavanoda, vane right yokuexercise maningi feelings zvavo like anyone else. Ari muzoti kozvino tatina mabasket vangava ZANU vakumirawo navachamisa. Nevakawanda mongo vamwe vanhu vanga vari kuzano before vakusapota vachamisa. Tina masupporters akawanda akabva kwamai mujuru ari kusapota vachamisa. Tina masupporters akawanda ari kuNPF vakusapota vachamisa. Saka iprocess yeendorsement irikuitika munyika. Saka isusu hatigoni kupikisana nemunhu apa endorsement. Nekuti hazvirevi kuti kana munhu aita endorsement anenge ari part of the new government. Hazvirevi kudaro. Iye expression yake yaanongozvipawo iye savaonera ari kuita zvinhu. Zvimite kuti kozvinhu zvinofamba zvisosoba sei munyika. President vangu vataura masikati nhasi kuti muhurumende yavo havana place yaGrace Mugabe kana place yava Mugabe. Vakatotonga nyika nguva yakapera.
Asi kava komichi hazvizokanganisawo here vamwe vatsigiri venyu vari kutiwo vamugabe vakatyora kodzero dzevanhu munyika umu?
Hapana anozvipikisa. Isu savatungamiri vemudc takaparticipata zvakanyanyisa patakaimplimenta the Mugabe must go mass action last year. Nekuti isusu MDC leadership nemamembers edu titakatanga ne Mugabe must go mantra tikaikambena, tikairwira, tikaisira, tikasungirwa nyaya Mugabe must go mantra. Masoja akazototijoina vakanonoka kuona vana Munangagwa namadzi vakanonoka kuona vakazoona papaya. Vana vembwa havasungiri mumwe musungwe chetewo vakazosungirawo last year manovember.
Sachigaro MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa ava Morgan Komichi vari parunare muHarare. Commissioner weZimbabwe Electoral Commission Dr. Qubani Moyo vanoti vapedza gadziro yose yesarudzo uye vangomirira kuti vanhu vanovhota mangwana. Tabata Dr. Moyo kuti tinzwe zvizhinji.
Taendesa zvese zvinoshandiswa pakuvhota. Maballot papers aenda, mavoters roll ari kumapolling stations nemapolling officers edu yese ari kwese kwese. Saka tingati mangwana kutangira 7 AM kuchisvika 7 manheru vanhu vanenge vachivhota. Tanzwa mashoko aringotaura kusocial media kuti vekumareserva vanovhota neTuesday vekumadhorobha mangwana. Vanhu havafaniri kutevera izvozvo. Munhu wese ari kuvhota mangwana nekuti voting izuva rimwe chete chete.
Tichitarisawo nyaya yegadziriro yacho, pane vamwe vari kutiwo ipo pamadande mutanda pasocial media kwakati tabhozwa kuti pane vanhu vaonekwa vaine mapepa. Ichokwadi here icho?
Aiwa, haasi mapepa ekuvhotesa. Zvakaitika ndezvekuti kumeeting yelast week neFriday yemultiparty liaison committee takapa mapolitical parties ese masamples eballot paper richashandiswa paelection day. And mamwe mabato acho akatora sample yacho iyoyo vakarifotokopa vachienda kunoita voter education kumaconsciences avo. Mapato ese aibvumirwa kuti kana wari wana sembo yake iroro unobvumirwa kuenda naro kuti vanhu vazoona kuti ballot paper rakamira so gore rino tine candidates in two lines. Saka wangu ari apa saka ovhota vakadai dai. Asi maballot papers echokwadi anenge ama sample atakavapa. Maballot papers chaiyo chaiyo ari kuma polling stations ari akaendeswa kusvera zuro and achiendeswa kune mapurisa nema polling officers ezek nema polling agents ema parties.
Saka mangwana muri kukurudzira vanhu kuti vaite sei mangwana naye?
Mangwana tiri kukurudzira munhu wese weZimbabwe kuti ngaamuke makuseni achienda kunovhota kuchiri makuseni kuitira kuti usaite problem kuti wawana makyuzi akuburisa toda kuti pano vazive futi kuti kana 7 yachaya mupolisi achaenda kunomira pa line achimira behind munhu wekupedzisira ndio kunoperera voting saka munhu anenge ari muline wese achabvumira kuti avote even 7 yachaya
saka vanhu vanofanira kuuya nezvinhu zvakaita sei kuti vakwanise kuvhota vasazodzorerwe kumba
kuti uye uzovhota unofanira kuti uye neID yako kana passport iri kushanda hauvhumigwe kuti uye nedriver's license ende futi toda kukurudzira vasikana nemadzimai kuti kana uchiuya kuzovhota wovhisa Q-tex kufinga yako yeleft kana une nail iya inonzi artificial nail wovhisa futi because zvichanetsa kuti tokuita maki yekuti wavhota
commissioner wezimbabwe electoral commission Dr. Qovani Moyo vari parunare muHarare Iko zvino tochimboenda kune mutori wedu wenhau ari muHarare Jonga Kandembiri kuti atiudze kuti zvinhu zvakamira sei sezvo nyika yatarisira kuvhota mangwana. Waswera sei Jonga?
Blessing, waswera.
Aiwa, ini ndiri nani hangu. Ungatiudze kuti zvinhu zvakamira sei muHarare umu?
Blessing, vanhu vakagadzirira kuvhota. Ndandichitenderera mukati meguta reHarare ndaona kuti vakawanda vakagadzirira kuvhota.
Mhm. Ndedzipi nzvimbo dzavakwanisa kuti umbofambe-fambewo?
Ndasvika kukuwadzana ndikakwanisa kusvika muWarren Park ndikaenda kuHighfield ndaona vanhu vakagadzirira kuvhota uye vamwe vatori vedu venhau yeStudio 7 vagopindawo mune dzimwe nzvimbo mumwe aenda kuNorton kwaanga achionawo kuti kwakamira sei nevamwe vapinda mune maya matunhu emuHarare nechitungwiza vari kutaurira kuti aiwa gadziriro inenge yavepo kana ive vezeki vari kunge vari kuratidza kuti vakagadzirira nokuti takanzwa nezuro vachizivisa uwandu hwemagwaro vakaprinda kana kuti avakadzinda akatipiswa vanoti iwo kusarudzo dzemutungamiri wenyika neparamende kune vanhu vanokwana kuita 5,695,706 vakanyorisa kuvhota iyo vakaprinda magwaro anoita 6,150,950 vachisa zvikamu zvisere kubva muzana kana 8% yavanenge vachiwedzera nayo kuitira mapepa anogona kurasika kukanganisika nezvimwe zvakadaro
tichitarisawo iyo nyaya yezek pahambenge paine kugunun'una nevemapato anopikisa vachiita havasi kubata sarudzo dzakanaka dzinogona kubirirwa vanhu vari kutiwo kudi
vanhu kazhinji handisi kuona vari kunyanyotyira zeki kuti ndo ingakanganisa sarudzo dzavo nekuti vari kuti iwo ii sarudzo ii polling station base yekuti zvabuda musarudzo zvinge zvichibva zvaiswa papolling station vanhu vachizvionera vega zvavari kunyanyokokana kana kutyira ndechekuti vamwe vemapato anenge azokundwa vanokwanisa here kuzotambira zvichabuda musarudzo ndo mubvunzo yandaa ndichibvunzwa nevakawanda vandaa ndichitaura navo Blessing
mubvunzo wekupedzisira zviri kuratidza here sekuti vanhu vachabuda vakawanda mangwana handiti tanzwa kuti hanzi ihoridhe
mangwana izororo vanhu vakapiwa mukana wekuti vange vachikwanisa kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunovhota pavakanyoresa saka vazhinji vari kuratidza kuti vachabuda vachienda kunovhota chakusara ndechekuona kuti vangani vanenge vachizoenda kunovhota musi wacho wekuvhota nokuti unogona kutaura nemumwe munhu Blessing kuti uri kunovhota here achikutsanangurira kuti homwe ndi kunovhota asi asina kunyoresa kuvhota
aiwa tinotenda zvikuru Jonga tichiti tichakufondera zvakare mangwanani kuti tizive kuti zviri kufamba sei
yechino ichiziviso chakakosha kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30 iro rinova zuva resarudzo Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock kubva musi wa30 chikunguru kusvika musi wa7 nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kilohertz medium wave 15295 kilohertz nepa 17820 kilohertz teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Iko zvino tochienda kuna Evans Sininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuwa hii mhuri ya Zimbabwe, ndinokuchingamidza hii muchirongwa chatinokurukura nezvizvarwa zvekuZimbabwe. Vechidiki vari kusimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndine Evans Zininga, ndiri kuno kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tichakurukura na vanzvadzi vedu, tadziripa madzima. Tinzwe zvizhinji mune zvavari kuita. Ndokuchingamidzai muchirongwa.
Maita basa.
Ruzhinji rweZimbabwe rungangodo kunzwa kuti ivo vatiri kutaura navo ava vanzvadzi tadziripa madzima ndiani, vari kumbobva kupi vachienda kupi?
Ndiri kubva kuHarare. Ndinoshandira NGO inonzi Reach for Change. NGO iyi inobatsira vanhu vanobatsira vana vanotambudzika mupenyu.
Tiri kunzwawo kuti pari zvino muri muno muAmerica, muri kupi, muri kuitei?
Ndakaiswa University of Texas munzvimbo inonzi Austin. And kuUniversity ikoko tinenge tichidzidza kuti tinozvifambisa sei kana pauya panyaya dzekumanaja mabhizinesi edu nemaorganization edu nemaNGO edu, kuti tinyatsoziva, tinyatsowana ruzivo rwatinozokwanisa kushandisa tadzokera kumba.
Totarisa kuti chikuru chamanyanya kudzidza pazvidzidzo zvose zvamuri kuita izvi ndechipi?
Chikuru chandanyanya kudzidza ndechekuti kana wadzokera kumusha unozokwanisa sei kuti urambe uchiita basa rako, kuti mari unoikwanisa kuireza sei, kushanda nevamwe sei, nemamwewo maNGO. Saka zvatanyanya kudzidza ndezvekuti mashandira unoita nemamwe maNGO kana wadzokera kumusha kuti ukwanise kuwedzera basa raunenge uchiita kupfuura munzvimbo yaunenge uchiitira basa iroro. Sezvandataura kuti tinoda kuwedzera basa redu kuti ripfuure kubva muHarare riende kunana Bulawayo nekunana Chinhoyi.
Vamwe vanotaura vachiti kuti ukwane muzvirongwa zvakawanda wanda zvinoitwa uri kuZimbabwe unofanirwa kunge uine vekuziva mukati mehurumende nevari muzvigaro zvakakwirira kwirira. Makakwanisawo kupinda sei muchirongwa chamurichi?
Muchirongwa ichi takatokwanisa kupinda fair. Pane maapplications akadedzerwa nevanhu veku US Embassy vachiti vane mabhizimusi kana kuti vane ma NGO kana maorganization avo avainavo ari kubatsira vanhu kana kuti ari kuwedzera development yemunyika medu, ngavauye vasubmite maapplications avo. Saka ndoma masubmitira takaita maapplications edu. Saka zvanga zviri zvinhu zvanga zviri fair, panga pasina chizivano.
Kurudziro yamungapewo vechidiki vari kumusha nevakapararira nenyika maererano neupenyu ndeyekuti kudii?
Nyika yedu inofanirwa kuti itovakwa nevechidiki, nokuti vechidiki ndo vacho vanofanirwa kuti vadevelope nyika yavo. Saka ndinokurudzira vechidiki kuti ngavatange mabhizimusi avo, ngavatangewo maNGO avo anobatsira kuti nyika yedu ienderemberi, because zvese zvine kupita nenyika yedu zviri mumaoko evechidiki.
Ndino kutendai vanzvadzi nekunge muinesu pa Studio 7 muchikurukura neruzhinji rweZimbabwe.
Nemuwo ndatenda.
Vateereri vedu, tinokutendai mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matange tichikurukura nehanzvadzi yedu tadziripa madzima. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuinzirai zvakare chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Muchirongwa chedu chenotarisa nyaya dzezvitendero, nhasi Marvelous Nyauye ataura naReverend Dr. Kenneth Mutata, vanhu vamunyori mukuru weZimbabwe Council of Churches nezvesarudzo.
Tiri kuinda kuma elections aya nomufaro mukuru, nekuti kana tikompeya nama elections apfuura, ma elections aya auya panguva zvinosvika zvokuti zvakatonhorera munyika. Saka tinongovimba kuti isusu mangwana vanhu vachinda kuti tichinopedzisa basa iri ratakatotanga rokuramba tichidaidzira nyaya yorugare. Kuti dai zvaibvira taingonopedzisa basa irori kuchinguva norunyararo rwatanga tinabvo. Izvozvo ndo zvatiri kushuvira zvikuru. Zvino chechipiri chatinoshuvira ndechekuti panobuda results, process yekuti ma results anozobuda inotanga kumutsa dzimwe shungu. Saka chishuvo chedu wose makereke nechekuti kana zvazvichibvira nechekuti zvikuru utungamiri hutibatsire kuti vanhu varambe vakadzikama, tigadzirise nyaya yekuno announciwa kwema results nemaprocesses anozotevera runyararo rwatinago kuchingovako. Saka izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kushuvira. Chikuru ndechekuti kana zvaibvira munhu wese haaende, mangwana anovhota.
Muri kutaura here neve hurumende kana kuti nevakuru vemunyika kuitira kuti zvamuri kukumbira izvi nyanya panyaya yekuti pachazotaurwa zvinenge zvabuda musarudzo zviitwe murunyararo?
Hongu tiri kutaura nevatungamiri vemapato vakasiyana-siyana, dzimwe nguva tichitaurawo navanhu vanenge vari pasi pavo peutungamiri hunenge huri pamusoro-soro. Chatinoziva ndechokuti meseji yedu iri kusvika, nokuti tinonzwa vamwe vachitaura kuti zvinhu zvatiri kutaura zvatiri kukurudzira vanotenderanawo nazvo, uyezve tinovanzwa vamwe vachizobudisa mastatement anofambirana nezvinhu zvatiri kukumbira izvi. Saka shoko riri kunzwika, asi chatingazivi ndechokuzoti kana kwaita pressure yokuti maresults akunobuda apa, shoko irori ratanga tichifamba naro rinozotendwa nokuraramiwa nenzira yatiri kusvira.
Pane zvirongwa zvamamunazvo here zvekudzidzisa veruzhinji nyanya panyaya iyo yekuti ngaparambe pane kuwirirana uyezve pasina mhirizhonga mushure mesarudzo kana dzange dzaitwa uyezve nezvichabuda musarudzo?
Zvikuru chatiri kutotarisira ichi ndechokuti kana sarudzo idzi padzinopera maresults achinge aannounciwa, semakereke tiri kutarisira mutambo mukuru, kwete wokufarira kuti anenge ahwina ndiani, asi mutambo mukuru wokufarira kuti zvaitika kuti taita election yaiita pasina mhirizhonga dzakanyanyisa kukura. Hongu pana maincident atinokwanisa kuverenga pano neapo, asi tinotarisira kuti tichaita mutambo mukuru wokungopembera kuti takaita sarudzo yedu murunyararo. Tabvezvo tinozotanga kupinda paprocess yokuti tichiti zvinotoendepi tichibva pano, nokuti nyika yedu ichine mavanga akawanda mukati memwoyo, vanhu vakawanda havana kugadzikana.
Usiku hwanhasi semakristu, zvii zvamuri kukorodzira veruzhinji kuti vange vari kuita usiku hwanhasi vakamirira sarudzo dzemangwana?
Nyaya yedu yakareruka zvikuru. Chatiri kungoshuvira ndechokuti vakristu chekutanga ndechokuti ngavanamati venyika yedu, utungamiri hwakakosha kuti nyika ipfuure ichienda mberi, but nguva yekusarudza utungamiri inyaya inowanza kuputsa ukama. Saka nyaya iripo ndeyekuti munamato wevakristu nhasi kuti dai varamba vachinamatira nyika yekwedu kuti tirambe tiri vanhu vanoziva kuti hongu tinogona kunge taparadzanisiwa nenyaya yezvematongerwo enyika, asi tiri vana vomunhu, tiri vana vevhu, tiri vana veZimbabwe, toda kuti tigovaka nyika yedu ichienda kumberi. Saka ngatirambe tichinamatira nyika iyoyo, asiwo ngatirangaridzanei kuti mangwana tinonovhota, pasava neanozoonga kuti ndomunga zvazvina basa zvokuti ndinovhota kana vamwe vatovhota zvaringana. Umwe noumwe ngaati ijana rangu mangwana ndofanira kuinda ndinovhota.
Avo vanga vari Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanhu vamunyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Aiwa, vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai titarise musure inawo zvakare. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti havasi kuzovhotera ZANU-PF musarudzo. Asi veZANU-PF vanoti vaMugabe vakwegura uye havavone vhoti yavo yakakosha. Tabva tashuka kumagumo yechirongwa chedu inindini Blessing Zulu ndokusiya yemwina Gift Dube munaudze isindebele.
So we see